Mukuru wefempriest amai Rita Nyampinga vanoti havana kufara nemamiriro akanga akaita vakuru vakuru vanofambisa zvinhu muchiuto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy sezvo pakange pasina vanhukadzi. Amai Nyampinga vanoti izvi munongedzo wemafungiro ehurumende itsva ichange iri pasi pava Emmerson Mnangagwa.
Tinonyanyondirwadza zvikuru ndezvekuti Operation Restore Legacy yauya. Tikatarisa patebho chaipo paiye pachiitwa hurukuro dzekuti vamugabe vanobva sei, paingori nevarume chete ivo maarmy general edu aya nevamwe vanovatevedza nyange nekumapurisa Air Force vaingori varume. Zvichireva kuti vakadzi havakwanisewo here kuuya ipapo patafura. Izvi kana zvatanga zvakadai zvinoratidza kuti kwati kuenda kutema hakuna chakajeka, nekuti vakadzi vari kutongosiyiwa ndopavakatosarira ipapo. Saka isu tiri kuti madzimai anofanirwa kunge arimo muhurukuro idzodzi, nekuti hurukuro idzi ndo dziri kuzotipa gwara redu ramangwana reZimbabwe. Kana Mauto akataura kuti isu tiri kutevedzera section 212 yemuconstitution yebumbiro remutemo weZimbabwe, ko vakadiwo kutaura tarisa section 56 inotaura nezverusaruro kuti vanhu vese vakaenzana vakadii kuzvitaura. Tarisa izvo dai paripo pavakatotangira ipapo kuti taakufamba tave muZimbabwe yatiri kuda kuti bumbiro remutemo ringe richitevedzerwa, nekuti chero tikatarisa hurukuro dzakaitwa dzemupalamendi chaipo vaakuda kuchiburitsa kuti vamugabe ngavabude. Maitove nemadzimai vakaenda kucentral committee vaitove madzimai, endi Zimbabwe ino tiri kuti 52% madzimai. Asi kana takusvika pekuti tiri kutaura nyaya dzekutaurisa nezveZimbabwe toona kuti pamadzimai hatipo. Mhosva yedu hatingafire mhosva yeyo akaenda, nekuti vanhu vese havafunge zvimwe chete. Ngavatitarise vakatarisa bumbiro remutemo.
Aimbova murwuye rusununguko amai Thandi Wenguluve vanoti madzimai akadzikiswa chimiro kuburikidza zvakaitwa naamai Grace Mugabe avo vaka potsa vapinza nyika yese mumhirizhonga.
Leadership yemadzimai yave nekushoreka nezvatakaitirwa naFirst Lady munyika munomu. Saka vanhu vakufunga kuti madzimai hatigone kutungamirira, asi tinogona chaizvo tikapuhwa mukana. Hatisi tese takafanana nezvaiitika zviya zviya naFirst Lady. Saka ndizvo onai First Lady angapotsa atipinza Msefo wo tanga takutorasika gwara. Zvakaitika kumagenerals kwedu hakuna madzimai, kune varume chete. And sevarwi vehondo mauto edu enyika haana madzimai kuhighest nhindirikini kwavo sorosoro uko. Zvatiri kuda kuona zvichichinjawo pane nguva inotevera. Ngakuvewo nevakadzi vaviri vatatu. Tinozwa kuti muami mune vakadzi vari kukwanisa kuita parachuting vachidonha mundege. Otadzwawo kuita general hazvikwanisika. Zviri kuratidza kuti tichiri munyika iri kutongwa nemadzibaba chete, patina madzimai. Saka dzimwe nguva zvinhu zvichirasika, mukaona vanhu vanga vakatenderedza First Lady vanga vari varume, vanga vasiri vakadzi. Vese First Lady anga asina mukadzi akamutenderedza, vese vaida kumutevera vakapedzisira vadzingwa. But iko zvino asvika apa pamusana pei pevarume vaimupfurira kuita zvinhu zvisirizvo, asinawo advhaisi yevamwe mai madzimai kuti zvauri kuita izvi hazvina kudii, hazvina kunaka. Asi tinofanirwa kugadzisa kuti madzimai tive mese imomo tichipanana ruzivo, tisarasani semadzimai.
Amai Nguluve vanoti madzimai vaisafanira kuita humbimbindoga, nokuti ndiko kurasika kwavakange votoita sezvo varume vachibatana kusvika vabuda nesungano.
Tine tendensi yekusavhoterana nekushoorana nekutaurana zvisina kunaka, tichiitira kuti inini ndionekwe ndomira nevarume chete, handichamira nemamwe madzimai. Saka nguva zhinji unorasika, nekuti pfungwa dzevarume pfungwa dzevarume. Asi pfungwa dzevakadzi dzikabatana nedzevamwewo vamadzimai, munoona kuti munovaka chinhu chenyu. Inga tinosimudzira misha wani tiri madzimai tega, vana baba vari kujoni. But iko zvino izvi ngatichiita chinhu chitsva munew dispensation yatanayo. Maybe we will be understood.
Mutungamiri wesangano reDisabled Women's Organization amai Rejoice Timire vanoti madzimai akaremara ane pfungwa dzokuronga zvine hungwaru, nekuti vane pfungwa dzakarodzeka zvakanyanyisa.
Ndinotarisira inini kuti kudai muna akange ari pabasa pake akasangana kudane tsaona akaremara aripo, kana urema hwacho huri hwekuti kuda wangogara pawiricheya kana kuti wangodimbuka gumbo kana kuti wangoita sei, basa rake anogona kuriita, anogona kuramba ari mumaofisi. Chinodiwa ipfungwa dzomunhu, nokuti kana tikanyatsotarisa zvaitika, it was just the voice rangotaura handiti kuti izvi ndo zvatinoda kuti zvive, zvikabva zvaita. Kureva kuti even munhu womudzimai anozvigona kuzviita. Ndikatarisa madzimai omuZimbabwe paakamira pachichigadzira umbiro redu romutemo, madzimai akamira akabuda nezvavanoda muumbiro romutemo, kureva kuti vanogona kubudisa zvavanoda pavari vakazvimiririra, asi vanoda kupiwa chimukana wokuti vazviite. Hakuna munhu anonzi wakazvidzika kana kuti wakadini, asi munhu anoda kupiwa mukana, hadi kutarisirwa pasi, vanoda kusimudzirwa. Tikatarisira kwese ikoko uku kwavari ikoko uku majeneral ese, tikatarisa kupi kwese kupolisi kupi kuarmy kupi, tiri kuona vari varume. Vakadzi unozovaona pazasi apo havanyanyi kukwira zvakanaka. Saka isu tinotarisira kuti madzimai ngaasimudzirwewo, avewo pazvigaro izvozvowo zviri pamusoro.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti hurumende inofanira kuona kuti zvinodiwa nemadzimai zviri kucherechedzwa kubudikidza sezvakanyorwa mubumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe.
Tinoda kutarisa kuti pari kurongwa hurumende tsvai madzimai vawanikwe vachiwanawo zvinzvimbo. Takatarisana neconstitution yedu, ndinofunga mukatarisa mukanzwisisa Operation Restore Legacy yanga iri best panyaya yeconstitution yedu. Saka tiri kuti ngatichionai kuti zvinhu zviri muconstitution yedu yeZimbabwe zvazadzikiswa. Ende chikuru chiripo ndechekuti gender equality, tiri kumhanya nemusoro wegender equality. Saka tiri kuda kuona kuti panoitwa urongwa hwese kubva iye zvino, tikangoti kubva mangwana zvichienda mberi. Tinoda kuona kuti madzimai vari kucherechedzwa, zvinhu zviri kudiwa nemadzimai zviri kuzadziswa. Ndofunga panga pachitaurwa kuti pari kuda kuitwa realignment yemutemo, ndo zvimwe zvinhu zviri kukurukurwa pano pamusangano watiri kuti inoitwa sei, dzeipi mitemo yatiri kuda kuti ikurumbidze kumhanyiswa. Ndofunga munoziva kuti atiri kungokurukura nenyaya yemutemo wechild marriage kuti uri kuda kualign. Ndotiri kuti hurumende yedu ngaicherechedze izvozvo, izwire madzimai raita seranga risiri kunzwika, asi regai titarise kuti kunyangwe vanhu vakaenda kunomata musi weSaturday mutown zvaisanganisira madzimai akawanda. Even pakucerebrata zvaisanganisira madzimai akawanda, asi tiri kusangana nhasi semadzimai tichiti isu tiri kuda chimwe chikamu chezvichaitika zvazvino kuenda mberi.
Mashoko aya anotsigirwa negweta rinoona nezvekodzero dzemadzimai amai Nyaradzai Gumbonzvanda, vanoti vane zvisungo zvina zvinofanirwa kuongororwa nekukurumidza nehurumende itsva.
Ndiri mudzimai wemuZimbabwe uye ndichifara kuti tawana mukana semadzimai eZimbabwe ekutarisa kuti isu tiri kudei nepamire nyika panguva ino. Tinoona zvakakosha zvikuru kuti hurumende iripo, hurumende president vachiinaugurate, toda kuti vatarise nyaya dzemadzimai, zvichiratidza kuti madzimai vari kuda zvinhu zvinobatsira nyaya dzemadzimai, asiwo madzimai vatungamiriri venyika pachezvavo. Izvozvo zvinotikoshera. Saka chekutanga, tinoda kuti isu tirambe tine runyararo munyika, takabata nekumira nebumbiro redu remutemo. Ndizvo chekutangisisa chinokosha, ndechekuti hurumende yedu ngaimire pabumbiro remutemo, ive inokoshesa zvakadzikwa mubumbiro remutemo, because ndo zvechisungo chevanhu nenyika yese yeZimbabwe. Chechipiri ndechekuti hurumende inofanira kugamuchira kuti isu senyika kwatiri kubva kuna mavanga, kune kurwadzisana kwakaitika, tingange tiri kutaura kurwadziswa kwakaitwa muhondo, mubhukura hundi, murambatsvina nezvimwe zvakadaro, hazvisi zvinhu zvekuti tingangoti zvakaitika kare toenda mberi zvisina kugadziriswa. Saka tinoona zvichikosha kuti makomisheni akaita seNational Peace and Reconciliation Commission, vana Gender Commission namaElectoral Commission vashande basa nenzira inoita kuti tisimudzire nyika, ichipa runyararo nekupa kugamuchira kuti tinofanira kuve nekuregererana, tinofanira kuve nekugamuchira kuti senyika pane kurwadzisana kwakaitika. Chechitatu chinotikoshera ndechekuti president vachiumba kabineti yavo tagara nemakore tichingoti tinoda 50-50 madzimai ngave mutungamiriri ndomukana kawo at the highest level wekuti madzimai akwanise kunge achipindawo mutungamiriri saka zvinhu zvinotikoshera kuti hurumende yedu inge ichionawo kuti tighter inclusion inoincluda madzimai uyewo tichienda mberi tichienda kusarudzo tinoda sarudzo ine runyararo tinoda sarudzo inoita kuti vanhu vane mapato akasiyana siyana vapinde musarudzo zvisina gakava zvisina kutyisidzirana zvisina kufungirana sekuti tawana mukana wekuti tiumbe Zimbabwe ramangwana rakanaka asi tinokoshesa nechekuti madzimai ari kumaruva vave nekuwana zviri kuitika munyika ini ndinogara kumusha ndiri kutonzwisisa ndabvako kutoziva kuti madzimai ari kumaruva havasi kuziva zvakakwana nezviri kuitika munyika saka tinokoshesa zvikuru kuti dai waro hurumende nesu madzimai nevenhau semi vakwanisa kuramba vachipepeta mashoko nekutorawo pfungwa dzemadzimai nevanhu vekumaruva kuti vanzwewo kuti vari kufungei zvavanosvivira ndezvipi sekuti pari zvino ndakatarisa svondo rese rapera hatisati tawana mukana wekunyatsonzwisisa zviri kuitika kumamisha nemafungiro ari kuita vanhu nesviviro yavo
Amai Sally Ncube vesangano reWomen's Coalition iro rakaronga musangano uyu vanoti hakuna munhu akakosha kudarika mumwe nokuti Zimbabwe inhaka yakasirwa munhu wese nemadzitateguru edu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamire